chekutanga ndicho chekuti definitely kupindwa kwaitwa nemasoja eIsrael kunotaura kuti humanitarian food haifambe zviri nyore nepamusana pekuti yatovawo zone so to speak ende musivilian kana dai ari Red Cross kana dai anga ari Red Crescent or World Vision or WFP haangasununguke kuenda muri kuputikwa mabhamba nemakadaro muchirwisanwa it's clearly a war zone tichiona kubhombwa nesevherity yemabhamba akaitwa let alone paine grand for zvekare saka definitely from a humanitarian point of view inguva yakaomera vanhu vemugaza
tinoona kuti veIsrael vaimboti vapambwa kana vakatapwa vaya vanogona kunge vachichengeterwa mumwena iyoyi iri kushandiswa nehamas zvino kana vakanga vari kuiparadza kudai havazoparadzawo here vatapwa ivavo
ndo zvaapo izvozvo zvokuti yada kuita sekunge yamitemo yatinodzidziswa kudefensive driving yekuti kune bhazi rakazara vanhu ukaita head oni naro zvoreve kusaidi kukune kamotikari kadiki kakazara vanhu asi you cannot avoid both so at the end of the day unoona kuti munhu anopedzera ati iwould rather go kukamota kadiki at least kune macasualties but macasualties mashoma than ndikaenda mune bhazi saka Israel iri kuda kudhira nevanhu vakakanda nzombo muIsrael ikavaregedza vanhu vane hondo yaitikai definitely vachakanda zvekare zvombo saka paane risiki yekuti kuregedza vanhu ava vachizouraya vazhinji vari kunze nekuvataka tichiita macasualties pamwe angaite mashoma eva vakabata vari mumwena ndatu saka it's a very complex and ine maethical implications akaoma so ndo pane crisis chaiyo chaiyo pamataura ipapo
tiri kunzwawo kuti iko kubhombwa kuri kuitwa neIsrael kwaparadzawo mishina inoshandiswa mukufambiswa kwemasaisai zvingakanganiswawo zvakadii vagari vemugaza kutaudzana nevekunze
zvinotokanganisa ndo inotonzi hondo hondo haivakeba hondo kuparadza hondo kuuraya hondo idistraction saka dhizizidi yekuti hondo dzemazano dzaakugirwa pakati peguta ndo zvimwe chete zvine zviri kunana Ukraine you don't start a war muri pakati pakazara wani iri distractive kuinfrastructure yakavakwa over years mukaona misha iri kuparadzwa yakavakwa zvidzvarwa nezvidzvarwa its construction of over years munozozvidzosa rini